tichitarisa nhoroondo yavo yava vakuru vainvaitwa kuzovhura sangano redu retrade fair havana kukodzera kunge vari kuZimbabwe vachiita basa iroro pamusoro pekuti kusarudzwa kwavakaitwa kumusha kwavo kwakaita mahunga hunga kwakaita kudeuka kweropa muna 2005 zvisina kupedza kugadziriswa nyaya iyoyo nekuramba vari musimba rekutonga vachirambira vari kutonga vanhu venyika yavo vachiti havachadi zvinoratidza izvo kuti utongi hwavo hauna kuita jekerere kumusha kwavo saka kuuya kwavo kuZimbabwe vachida kuzonunura vamugabe pachimiro chavo nekutonga kwavari kuita kusiri kufadza veruzhinji hazvisiri kuita kuponisa kana kupembedzwa hazvifadze hazvikomborere
ko tichitarisawo panyaya dzezveupfumi zvingabatsira here kuvakoka kuZimbabwe
hazvina kubatsira kwazvinoita sekuona kwatinoita ndekokuti vanoda kuuya kuzotanga mabhizimisi kana kuuya neupfumi hwavo kuZimbabwe kana vari pasangano rakaita sairoro riri kuvhurwa naiva vaishedzwa kubva kuwest africa avo vane nyaya dzavo dzakaipa dzekumusha kwavo vanhu vanenge vachiuya neupfumi hwavo vanoona kuti uyo akokwa uyu anenge asina kunyatsonaka uyu saka munofunga kuti upfumi hwangu hungagare zvakanaka muno sei vachishedzana vachiinvaita vanhu vakaita saivava vanhu kana vachikoka vanhu vanenge vane mhosva kumusha kwavo nekuti unofungidzira kuti kwauriwo ikoko uchaitwa zvisina kunaka zvechimbudzi magwenzi izvi
ko chii chiri kuitawo kuti Zimbabwe itadze kukwezva vekunze vamashiri
chiri kutadzisa Zimbabwe kukwezva ndeichocho chekuti vanoda kutora zvinhu zvinenge zvanzi nevari kuuya neupfumi hwavo tiri kuuya kuzotanga mabhizinesi vezimbabwe vanoti ivo vanoda kutora chikamu chakakura voti iye anenge auya neupfumi hwake tomupa zvishoma asi pamusoro pazvo zvibvumirano zvavanenge vaita zveinvestment vezimbabwe havasi kuzvicherechedza vanopedzisira vabvuta vari kuzviita iye zvino kune nyaya yetelecel iri kunetsa vari kuda kuitora kuti ive hurumende in inverted commas